Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 20, 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri veNamibia neSouth Africa vokurudzira America kuti ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe kumusangano weUnited Nations General Assembly. Asi vanopikisa vanoti vatungamiri ava vanofanira kuudza Zimbabwe chokwadi kuti kutonga nedemo hakupe kuti zvirango izvi zvibviswe. Tine hurukuro nameya weMasvingo anova mudiki pane vamwe vose vari kutungamira maguta. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuno kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly vatanga kupinda mune mimwe misangano nhasi. Mutori wedu Ivan Zininga anotipanyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapinda mumusangano uri kuitwa kumucheto wemusangano mukuru wakanangana nekuruka mazano nekugadzirira kana nyika yatarisana nedambudziko rezvirwere zvemukondombera nezvimwe zvinopararira zvakanyanya kana kuti high level meeting on pandemic prevention preparedness response. Vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vati
the toll of HIV and COVID-19 pandemics continues to result in loss of human life.
Akakonzerwa nezvirwere zveshura matongo zvakaita seHIV uye chirwere chedzivamupengo cheCOVID-19 ari kuramba achipa kuti vanhu vafe uye ari kukanganisawo nyaya dzezveupfumi. Asi mushure meCOVID-19 Zimbabwe yakatora matanho akasimba ekugadzirisa zvinhu munyaya dzezveutano uye kurukawo mazano ekurwisa zvirwere zvakadai kana zvikatanga kupararira mune ramangwana.
Vamunangagwa vatiwo
globally there is need to have collaborative surveillance and access to countermeasures and emergency coordination between and among countries. Zimbabwe continues to work with regional and global partners.
Pasi rose, zvakakosha kuti tiite mushandira pamwe kurwisa zvirwere. Zimbabwe iri kushanda nenyika dzakawanda kuti ideredze matambudziko ekupararira kwezvirwere zvemukondombera. Zvakakoshawo kuti tidzidze kubva kuzvirwere zvakapararira makore adarika kuitira kuti tikwanise kugara takagadzirira mune ramangwana.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vapindawo mumusangano uyu vati wakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Tesu senyika seZimbabwe takaisa chitsidzo tinotoriwo kuno kuNew York seCivil Society kwatiri kupindawo musangano iwowo mukuru tichipawo yambidzo kuhurumende dzedu kuti aiwa kuti tigadzirise matambudziko ezveutano ndokunge senyika taisa mari yedu isusu kubva kumabudgets yedu kumabasa ezveutano.
Vatiwo
chinhu chikuru chatiri kutarisira isusu seZimbabwe ndechekuti zvisungo zvinoitwa kuUnited Nations ngazvirege kuva zvisungo zvemasignature kwete. Masignature aya anenge aiswa nemukuru wenyika kana kuti mutungamiriri wenyika anofanirwa kuti vana veZimbabwe vange vachiona sanduko yezvitsidzo zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika.
Vamwe vatungamiri vapinda mumusangano uyu vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, Amai Samia Suluhu veku Tanzania, va William Ruto veku Kenya, va Alain Beset veku Switzerland, va Rodrigo Chavez Robles veku Costa Rica nevamwe. Zvichakadaro mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kutaura kumusangano wa United Nations General Assembly mangwana. Asi sechave chigariro, musoro wetsuro kushaya nyanga, pasi rose richaona kuti muZimbabwe hamuna kubatana. Vamwe vatsigiri veZANU PF vakaita sava Jones Musara vabva kuCanada vauyawo kuzotsigira vaMnangagwa.
Sezvinongetika kwese kwese kunoenda President Hichi Munangagwa, mufaro bedzi bedzi, nekuti vanhu vanofarira kuona president wavo seprasa president anoshanda asina nzvimbo kana munhu waanosiya. Saka kubva pavangosvika vaMunangagwa muAmerica zuro wakava mufaro wakanyanya.
Asi vamwe vakaita sava David Siya Mupondo vanoti vanenge vachiratidzira nemusi wemugovera vachitsutsumwa nematongero avaMunangagwa.
Urongwa hwekuratidzira hwave padanho repamusoro, zvese zvinodiwa kunge zvichiitika zvichigadzirirwa zvavepo, madates nepekusangana zvavepo. Vanhu vari kusangana kuNew York, Manhattan, panzvimbo yatinogara tichisangana uye tichiratidzira. Tiri kusangana nemusi wemugovera 23 September nenguva dza 10 o'clock.
Dingindira regore rino rinoti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, uye rakanangana nekuumba kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Hein Gob nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vabatana kumusangano weUnited Nations General Assembly uyu kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Asi mashoko evatungamiri vaviri ava akonzera gakava munyika. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mumashoko avo kuUnited Nations General Assembly nasi, vaHein Gob vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika neAmerica zvinofanira kubviswa.
Namibia appeals to the United States of America to remove the Republic of Cuba from the list of state sponsors.
Namibia iri kukumbira America kuti ibvise zvirango zvakatemerwa Cuba. Zvirango zvakatemerwawo Zimbabwe neVenezuela zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa nyika idzi kuti dzizadzikise zviga zveUnited Nations.
Awa ndiwo mashoko akataurwawo nezuro navaRamaphosa.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor Zimbabwe should also be lifted as they are imposed.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa nekuti zviri kutambudza veruzhinji muZimbabwe nekukonzera matambudziko munyika dzakavakidzana nayo dzakaita seSouth Africa.
Asi mutauri webato guru rinopikisa munyika reZimbabwe Citizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti dambudziko reZimbabwe harisi rezvirango asi kuti nyaya yekuita sarudzo dzisina kujeka.
Saka ndonyaya inodei ichitaurwa nekutariswa navaRamaphosa kuti Zimbabwe ikwanise kusarudza vatungamiriri vayo vainoda pachena.
Izvi zvatsinirwa nevanoongorora magariro evanhu vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana avo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana nemashoko avaRamaphosa.
Ngavaudze vaMunangagwa nehurumende yavo kuti ndoo vari kutadza kutonga kwavo nedemo, ndoo kubiridzira sarudzo, ndoo zviri kuita kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvisagadzikane.
Vati Sadik AU Komesa nemamwe masangano akaongorora sarudzo idzi akabuda pachena kuti hadzina kuitwa zvakanaka uye zvinonetsa kuti zvirango zvibviswe. Mukuru musangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesairo Anyavati nyaya yesarudzo dzakachena yakatoenderwa kuhondo.
Dambudziko ratinaro muno muZimbabwe guru inyaya yekuti sarudzo dzinoitwa sei. So zviri kutaurwa navaRamaphosa vari kutaura zvinhu zvavasingazivi. Kana vasina chokutaura abva kuti Zimbabwe, vaRamaphosa ngavavhare muromo wavo.
Tinogamuchira nemufaro ende tinoramba tichitenda solidarity yatinowana from masada countries edu, tichitenda zvikuru president weku South Africa nezvavakataura izvozvo kuti zvirango zvokumi zvakaitirwa Zimbabwe zvinofanirwa kubviswa.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vafarai marapira vatiwo vanofara kuti South Africa neZimbabwe dzinomuono wakafanana panyaya yezvirango.
Tinovatenda.
VaRamaphosa vakataurawo nyaya yekuti vari kushushikana nenyaya yekupidigurwa kwedzimwe hurumende nemauto muAfrica. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuti kusaita sarudzo dzakachena kunopawo kuti mauto agume apidigura hurumende. VaRamaphosa ndivo mumwe wevatungamiri vemuAfrica vatatu chete vakaenda kuZimbabwe pakutora mhiko kwavamunangagwa mushure mesarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Musi wa25 Gunyana 2019, SADC yakaita chisungo chekukurudzira America neEU kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Asi vehurumende yeAmerica vanoti zvirango hazvina kutemerwa nyika sezvo ichibvumidzwa kutengeserana nedzimwe nyika asi kuti vakuru vanotonga nedemo. Yakatiwo Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena uye kuzvipira kurwisa uori hwainoti ndihwo hwauraya nyika kwete zvirango. EU inoti yakabvisa zvirango pavatungamiri vese veZimbabwe uye zvasara ndezvekutengesera Zimbabwe zvombo sezvo ichiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasi kuratidza chido chekutevedza utongo hwechekerere. EU yakaisa zvirango izvi muna 2001, America muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hurumende inoti haisi kuzoshaya hope nedanho reEuropean Union rekumbomira kubatsira nemari inosvika mamiriyoni mashanu komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. EU yakazivisa nezvedanho iri nezuro mumashoko kuvatori venhau ichinyunyuta kuti sarudzo dzainge dzisina kuitwa zvakanaka nekudaro kudyidzana neZEC kwainge kusisina kukodzera panguva ino. Tobias Mudzingwa anotipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo kuZEC, vautoile slaikwana, vati sesangano, havasati vaona tsamba kubva kuEU iri kutaura zvekuti yava kumbomisa rubatsiro rwayo kwavari, asi vari kungozvinzwawo zvichitaurwa pamadande mutande.
And in any case, isu hatisati taudzwa zviri pamutemo naiyo EU kuti haichatipi rubatsiro. Tiri kungozvionawo musocial media, saka sesangano hatitevedzeri zvesocial media. Asi kunyange zvakadaro, ZEC yagara ichiwana mari yayo zhinji kubva kuhurumende sekureva kwemutemo. Saka chero EU ikanzi yabvisa mari yerubatsiro, hazvikanganisi kufambiswa kwezvirongwa kuno kuZEC.
Asi mumashoko kuvatori venhau, EU yakati yainge yasuma ZEC kare nezvedanho rayainge yatora. Mukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaRichard Maomba vati danho rakatorwa neEU rinoratidza kuti ZEC yakaita basa nemazvo zvinova zvanga zvisina kutarisirwa nenyika dziri mugungano iri.
The EU has its autonomy to have the decision that it wishes with its resources.
Zvanguratidzwa neEU ndezvekuti vanogona kuita zvavanoda nemari yavo zvinova zvisina kana dambudziko. Asi zvakakoshawo kuti tione kuti zvinoreva kuti ZEC yakabata sarudzo zvakanaka zvinova zvisina kufadza nyika dzemuEU sezvo vange vane zvavanga vakatarisira zvisina kuzoitika. ZEC yakazviitira basa isina kwayakarerekera kunyange kune vanoipa mari seEU.
Asi mukuru wesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kucheka ukama neZEC kwaitwa neEuropean Union kuchaunza matambudziko akawanda mukuitwa kwesarudzo munyika.
Nhau inosuwisa. Ingatarisa mari iyoyo yanga ichibatsira mabasa akawanda munyaya dzesarudzo. Yanga ichibatsiridza ZEC kuti iite mabasa evoter education, nyaya dzevoter registration nekutotenga material yanga ichishandiswa munyaya dzemaelections. Maelections dzisapfuura taiona European Union iri partner yakanaka yanga ichibatsira ZEC.
Gweta uye vachiongorora zvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti nedanho reEU iri remangwana remaitirwo esarudzo munyika rinogona kunge risina kujeka.
EU yazoyatorawo homwe yayo ikati hatisha kupi homwe yedu nokuti zvamaita hazvina kujeka. Zvinoreva izvo kuti ramangwana reZEC rinogona kutadza kuti riite chaizvo chaizvo zvinodiwa nekuti vanenge vasina mari dzakakwana dzekuti vashandise nekuti zvinoratidza kuti vaitombopiwa mari iyi kumashure zvinoreva kuti mari iyi vaitoida uye yaitoshanda.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaElton Ziki vanoti kumiswa kwerutsigiro kwaitwa neEU kuZEC hakuna zvakunokanganisa zvachose.
European Union yaradza kuti yakarwadziwa zvikurusa pakusvika pakudambura chitsidzo chavakanga vaita neZimbabwe Electoral Commission kuti vachakange vachifambidzana. ZEC haizombofi yakakanganiswa nekunyimwa kana kudzurwa kwaita mari. Iyo Zimbabwe Electoral Commission pamutemo inenge ichifanira kunge ichipuwa mari kubva kuhurumende.
Mugwaro iri EU yakati ZEC yakatadza kuita sarudzo dzakachena, zvinova zvimwezvo zvakaburitswa nemasangano akauya kuzoongorora sarudzo idzi, anosanganisira reSADC, reAfrican Union nerethe Carter Center. Kunyange hurumende ichiti hapana chichakanganisika mubasa reZEC nekumiswa kwemari yeEuropean Union iyi, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvichaiomera zvakanyanya sezvo yagara ichitatarika kubatsira nemari mapazi ayo nemakomisheni akakosha munyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Kanzura weward 2 muguta remasvingo Muzvare Chantel Chiwara pamwe chete nakanzura akapinda nechikamu chemadzimai mudunhu reEpworth Muzvare Anna Sande vaita mukurumbira nekusarudzwa kuita madzimai ekutanga kutora zvigaro zvameya nasachigaro wemakanzuru emakanzuru avo kunyange hazvo vaine makore makumi maviri nemashanu chete ekuberekwa kana kuti 25 years. Vaviri ava vanoti zera harisi kuzovatadzisa kutungamirira makanzuro avo pamwe nekupa vagari ugaro hwakanaka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kusarudzwa kwavaviri ava kuti vatungamirire makanzuro avo kwasimudza mutauro wakasiyana siyana munyika. Vamwe vagari vachiti vachiri vachichi pabasa rekutungamirira makanzuro zvichaita kuti varemerwe nemabasa. Vamwewo ndivo vari kuti vaita vadiki pamusoro pazvo vari vanhukadzi, asi vamwe vachiti zera remunhu nekuva mudzimai hazvina basa. Asi meya Chiwara vachitaura neStudio 7 mushure mekusarudzwa kwavo nemamwe makanzura vati havatozokanganiswa nezera diki kuita basa ravo uye kuti guta remasvingo risimukire vagari vachiwana ugaro hwakanaka.
Ndichiti pazera ndingava ndiri mwana mudiki, asi handisi kunoshandisa maideas angu nepfungwa dzangu chete muofisi yameya. Ndine vandu kunoshanda navo. Iyo timu yandakapinda nayo going to work together to ensure kuti no zvatisapromisa vanhu munguva dzataikumbira kuvhoterwa munguva dzesarudzo tagona kusangana nazvo. Hati
ukuwo Muzvare Sande avo vasarudzwa nhasi kuEpworth vanoti makore haana basa, asi chinodiwa kushanda nevamwe zvakanaka vachiwana pfungwa kubva kuvanhu vakasiyana siyana uye nenyaya yekuti munhu mudzimai kana kuti murume haina basa pakutungamirira maguta.
Matambudziko aya haasangane nemunhu nekuda kwekuti ane 25 years kana kuti mudzimai kana kuti murume. Matambudziko anosanganikwa nevagari whether uri mukuru kana kuti uri mudiki. Saka ndinovimba kuti having background iyoyo pakasimba kuti ndishande nesimba pagove neshanduko kubva paleadership yakamhenge iripo kudhara.
Mwagarana savarangarira mutiva vemumasvingo vanoti Muzvare Chiwara vanogona kuomerwa nebasa vachidhererwa nekuti mudzimai wechidiki.
Amei haiswa uyu ndiri kuona kuti panyaya yemakore yakawawa pachava nechallenji hombesa sitere nenyaya yekuti tichaona kuti management yeukanzuru musekretariati yachona iyo pachayo uye unongo makansela vachange vachimudhera pane mamwe madhisishen angafanirwa kuti ave achi nenyaya yemakore nekuti wo zvakare munhu asati ava neexperience.
Asi mumwe mugari wemuwadhu munobva Meya Chiwara amai Beatrice Hamadrip vanoti maonero avo akasiyana neava mutiva.
Ya indoona sekuti zera harina basa. Inodiwa ndechekuti unewo ruzivo here muchandeutomuziva ari musana akadzidza. Saka zvezera rake handioni sekuti zvingamutadzisa kuita kukumira pachinzvimbo cheomeya.
Wanaona nezvekufambisa kumabasa musangano remasungo United Justice and Red Payers Alliance kana kuti Mura muzvare nyaradzo mutande vati vanotarisira kushanda zvakanaka nameya vatsva vasingatarisi zira rake kana kuti mudzimai.
Tinofara zvikuru nekupinda kwaita muzvare Shanda Uchiwara pachigaro cheumeya. Tinoti makorokoto zvikuru. Tinofara kuti mudzimai akwanisawo kutora chigaro ichi. Tinofara kuti wechidiki akwanisawo kutora chigaro ichi. Tinovimba kuti tichakwanisa kushandirawo zvakanaka uyezve zvichatirerusira isuwo semadzimai anogara mumashini panyaya dzeservice delivery.
Sachigaro wedhorobha reEpwet muzvare Sandi vati vakakurira mudhorobha iri kusvika vapedza zvidzidzo zvavo zvesociology paUniversity of Zimbabwe saka vanoziva matambudziko emo kunyanya edzimba dzekugara nemagetsi nemvura yekunwa vachiti vanotarisira kuzvigadzirisa.
Hatina pekugara pakagadzikana, nzira dzakagadzikana, misha wedu irima rega rega kana amateko, zvichireva kuti hatina magetsi nemvura yekuchera mumigodhi. Hatina running water inobva kucouncil.
Apa umeya Chiwara avo vanoshanda mubhanga rePOSB mudhorobha remasvingo uye vakaita zvidzidzo zvebanking and investments nechikoro cheNust University vati vanotarisira kugadzira matambudziko anosangana nemadzimai nevechidiki munyaya dzekukwanisa kuwana mvura, magetsi nekugadzirwa kwemigwagwa kana kuti service delivery kunyanya dambudziko remvura nevana vari kutora zvinodhaka.
Thank you to Sasha Chantel, a youthful leader. I'm going to be the voice for the youth. I'm going to be the voice for the women together with my fellow councillors kuti tidelive kwa muri ma residents eMashingo. As we have promised, we know service delivery, we are going to look into it. We are also going to look into nyaya dzema drug abuse ne ma early marriages tichi protect our vhidi kuti vave vane mangwana rakajeka.
Meya Chiwara nasachigara Sanda vaita mukurumbira wekuva madzimai ekutanga kupinda pazvigaro izvi mumadhorobha avo kubva gore ra1980 nyika yavana kuzvitonga uye vaine makore echidiki izvo zvaita kuti vatenderere pamasaisai. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame vanoti vachapinda musarudzo keChina vachiti zvinofungwa nehurumende dzekumawirira hazvinei navo. America nedzimwe nyika dziri kushora zvikuru danho ravo rekubvisa nguva yainge yakatarwa kuti munhu atungamire nyika, asi vaKagame vanoti vari kuenderera mberi. Vakatanga kutungamira nyika muna 2000 uye vainzi vakakunda musarudzo nemavhoti anodarika zvigamu makumi mapfumbamwe nemasere kubva muzana kana kuti 98%. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vachaenda kuChina muna gumiguru mushure mekudaidzwa nenyika iyi kumusangano weBelt and Road Summit. Vachitaura negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika reChina vaWang Yi muMoscow nhasi, vaPutin vati China neRussia dziri kuda kuita mushandira pamwe wekuzadzikisa mazano adzo panyaya dzekudyidzana nebudiriro. Kubva zvavatanga kurwisa Ukraine, vaPutin vave kunyanya kuzemberana zvakasimba neChina. VaWang vakaitawo musangano nevamwe vakuru muhurumende yeAmerica vasati vaenda kuChina. Mu Muchikamu chedu chatino tarisa zvirikusangana nevana veZimbabwe varikunze kwenyika. Svondo rino tine hurukuro navamasha ogore avo vari kuBritain vanova sachigaro vesangano reTeam Zimbabwe UK iro rine basa rekutsvaga vatambi venhabvu varikunze kwenyika. Asi vari zvarwa zveZimbabwe kuti vange vachitambira zvikwata zvenyika zvema Young Warriors nema Warriors. Sangano reTeam Zimbabwe UK rakaparurwa muna 2012. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navagore naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa rangu ndere kubatanidza vanhu nemutambo wenhabvu pakutanga kuunganidza vanhu zvizvarwa zvekuZimbabwe kuti zviziyane zviwane kuita magariro akanaka. Tinoshandisa nhabvu kuti vanhu vauye pamwe chete. Ende uyezve takazotangawo basa rekutsvaga avo vane mukurumbira kutamba nhabvu munyika ino eUK nedzimwe nyika dzakatekesha dzeEurope kuti tikwanise kuti tiende nawo kumba kuti vanomiririrawo nyika yedu yeZimbabwe vaakutamba nhabvu yepamusorosoro.
Saka kusvika pari zvino makwanisa kunge muchiunganidza vatambi vangani vazvipira kuti vanokwanisa kunotamba vachimirira nyika?
Vatambi vakutambira nyika pari zvino vanosvika gumi nekutoraudza. Asi pamapepa edu tine vatambi vanosvika ndingangoti mazana mairi anogona kupfuura vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kwavanotambira matimu akasiyana siyana. Saka tinenge tichiti vanenge vavandudzika zvekuti vanokwanisa kupinda muPremier League nemunana Championship ndovatinezenge taakutarisira kutimu vasvika pachinhano chekuti vanganomirira nyika yavo nekugona kwavanenge vachiita. Asi izvi ndinotaura ndakati isu chete basa redu nderekuvhima nekutsvaga vatamba anozoti anovada ndiye coach anenge achikocha timu ndiye anozotaura kuti andoda nhingi nanhingi.
Chii chikuru chamunotarisa vagore mukutsvaga kwamune muchiita tarenda kana kutsvaga kwamuri kuita vana vanogona kuzotambira nyika uko?
Tinotarisa zvakawanda asi chatinonotarisira zvakanaka chido chemunhu kuti amirire nyika yake. Then tochitarisirawo kuti iye matambiro ake anotambo here zvine mutakunanzva wekuti kana azomiririrawo nyika vanhu vanoona kuti aiwa uyu mutambi mukuru ane mukurumbira.
Kune vamwe vana vaberekerwa kunze kwenyika vanhu here vamuri kuwanawo vanozoitawo chido chekuti anga achimirira Zimbabwe asina kumbobvira aenda kuZimbabwe?
Tinosangana navo zvikuru ende dambudziko hombe ratinosangana naro ndirekuti vana chaivo mune nguva zhinji vanenge vaine chido asi vatinoona dzimwe nguva vanogona kunge vachipa utachiona hwekusada nyika vabereki ndivo vazhinji vatinosangana navo kuti ndivo vanenge vachikuchidzira kuti munhu asade nyika yake. Asi ndinodarira kuti nekufamba kwaakuita nguva nekuwanda kwavari kuita nokuzivawo vanhu kwavaakuita kuti nyika dzino dzatinogara hakusi kwatakaberekerwa ende uyezve kuno kune mimwe murau unomaonera anoitwa kuti chinhano chako chaunotarisirwa nacho hautarisirwe nechinhano chevamusorosoro kana uchida kumirira nyika dzekunoko. Vanotokutarisirawo as a second class citizen. Hamubatwe zvakanaka asi kumusha ndiko munobatwa zvakanaka musarisarwa.
Imi muri nhengo yebato rinotonga rezanupf kuUK ikoko hapanawo here vamwe vanogonawo kuti chirongwa chamaakuita vobva vachiisawo kune zvematongerwo enyika?
Hapashaikwe mhesa mukono, hapashaikwe vanoda kukonzera mhirizhongo kamubasa ratinoita. Asi ndinoda kutenda Mwari nechipo chaakandipa kuti chipo changu inini chandakapiwa ndechekuyananisa vanhu, chekuunganidza vanhu, chekupa rudo kune vanhu. Saka ndinoona kuti nekudzidzisana zvakadaro nekugonawo kugara nekutaura nevanhu basa rangu rakandirerukira matambudziko iwaya mashoma handidi kunyepa. Vazhinji tinowirirana nekufamba zvakanaka. Vana vese veZimbabwe ndida kuvatenda vabatsira chirongwa ichi kuti chivandudzike, chirongwa ichi chisumudzike zvachaita kuti imimi wewe nefenyu muchiziyo mude kutaura nesu.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reTeam Zimbabwe UK vamasha ogore vachitaura vari parunare vari kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo, ZIFA yanyorera Highlanders Samba ichikumbira kuti murayiridzi wechikwata ichi Brito Bautma Jose Oliveira amborayiridze chikwata chemaWarriors. Chikwata cheHighlanders chinonzi chapindura chichiti hapana chakaipa zvichireva kuti Brito anenge ava kumborayiridza chikwata chemaWarriors kumakwikwi eChan. Muchirongwa chedu cheLive Talk na Diaspora Forum na 8 PM nasi. Tiri kutaura nezve magwaro eZimbabwe Exemption Permit kuSouth Africa. Uye ziri kubudawo kumusangano we United Nations General Assembly kuNew York. Sezvo ngoedi yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Vatungamiri veNamibia neSouth Africa vokurudzira America kuti ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe. Asi vanopikisa vanoti vanofanira kuudza Zimbabwe chokwadi kuti kutonga nedemo hakuna punduso. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele na PJ na Taboka Ncube.
So kuhisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 February 2023 ngoPresident Jeremiah.
Lo Taboka Ncube. Endabeni zethu namhlanje.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle.
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa awukuthi amazwe afakele eZimbabwe izijeso afakele eZimbabwe izijeso zomnotho kumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuthi aye qeqesha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni. Lokhu kutsho namhlanje emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations wokuhlaziya imikhuhlane esabalalalo kuthelelwana masinya ofana lowe COVID-19 njalo uthe eZimbabwe lilongele ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka. Kubika uNtungamile Nkomo weStudio 7.
Umnangagwa wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni we-Pandemic Prevention, Preparedness and Response wona obukhangela amanyathelo angathathwa ngabakhokheli bamazwe omhlaba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lobhubhane lwe-COVID-19. Uthe uhulumende wakhe uqinise ezempilakahle eZimbabwe kulandela umkhuhlane lo, kanti futhi uthi ilizwe lakhe lisendleleni yokugcwalisa izimiso zokunqoba umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies. We have also promoted the local manufacturing of health-related commodities and consumables. A major development in Zimbabwe was the establishment of our own local oxygen gas manufacturing plant.
Umnangagwa ukhuthaze abaholi bamazwe omhlaba ukuthi basebenze ndawonye ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana le-COVID-19.
I urge us to make bold decisions that respond to present realities, including the development of the pandemic treaty, drawing lessons learned during the pandemics faced so far. In Zimbabwe, my government has deliberately continued to increase budgetary allocations to health service delivery.
Abebandla eliphikisayo ele-TRIPC bathi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngokuthi ezempilakahle eZimbabwe ziqinile ngoba nanku ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane kanti le mitshina yokusebenzisa layo ayikho. UMnumzana Tim Moringai ngowe-TRIPC eMelika.
IZimbabwe kathesi is in a state of desperation. Ukuthi in a crisis ngendaba yezibhedlela when we were one of the most advanced countries as Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, lay general healthcare.
Amazwi kaMoringai agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena okhokhela inhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu.
Uma kungathiwa kulo mkhuhlane obekhona abantu bayaphela. Uthe ilizwe leli liyanqoba i-HIV, angikholi ukuthi i-HIV singayinqoba especially poverty. Ngoba i-poverty ingaqansa okutshengisa ukuthi abantu abazaphila ngokudayisa umzimba bazaba baningi.
Kodwa ilunga lezanu PF uMnumzana Belief Gawule uthi amqodwa amazwi kaMnangagwa.
Kuqondile khona ukuthi umongameli akubeke ngaleyo ndlela. Ngoba nanzelela ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe liyananzelela ukuthi umumo wethu economy wethu awumanga kuhle. Kodwa kule imizamo ikhona emihle kakhulu ukuthi ibalule uhulumende abalule indaba zempila kahle. Kodwa ke siyasilela yebo lapha lalapha yani.
UMnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly phambi kwabaholi bamazwe omhlaba kusasa. Lapho akhangelelwe ukukhuthaza iMelika ukuthi yesule izijeziso eyamethesa zona labanye bakhe kuZanu PF ngoba esithi zilimaza uZulu makhaza. UMongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule inkuthazo efanayo izolo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Amazwi kaMongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa emhlanganweni wenkokheli yamazwe omhlaba oweUnited Nations General Assembly awukuthi amazwe afakelele eZimbabwe izijeziso zomnotho kumele azikhiphe asezondise uZulu weZimbabwe. Abaningi bathi bafuna ancedise ukuba eZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze izijeziso lezi zesule. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulumhlangano, uRamaphosa uthe izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba ziyimigoqo yentuthuko yakweZimbabwe.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor Zimbabwe should also be lifted as they are imposing untold suffering on ordinary Zimbabweans but also have a collateral negative impact on neighboring countries as well, such as my own country, South Africa.
Izijeziso ezafakelwa umakhelwane wethu weSouth Africa, iZimbabwe, kumele zikhitshwe ngoba zizwisa ubuhlungu kuZulu weZimbabwe njalo ziphazamisa umakhelwane beZimbabwe abagoqela elami ilizwe eleSouth Africa.
Umkhokheli wakwele Namibia, uMnumzana Hayk Gabo, naye wethule amazwi afana lakaRamaphosa emhlanganweni lo namuhla. Kodwa uZulu weZimbabwe, amabandla ezombusazwe aphikisayo lengcitshi ezichubukela ezombusazwe lezenotho bayamsola kakhulu uRamaphosa. Bathi okwenza leZimbabwe lingathuthuki yikungaqhutshwa kokhetho olukhululekileyo abathi kumele uRamaphosa lenkokheli yeSouthern African Development Committee SADC bangenele ukuze kulungisiswe. Omunye wabalombono lo nguMnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Umongameli weSouth Africa uRamaphosa uyalahleka lapha ngoba abantu bayakutsho njalo bakuphinda ukuthi ama-sanction akhona eZimbabwe afakwa ibandla elibusayo. Ungakhangela ukuthi ngemuva kokhetho lolu olungaluyahlupha olihluphayo abantu sobeqaliswa uchaywa usukulezo usukuluzwa
lokho kusekelwe ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC othi uRamaphosa akumelanga achaye inja ifihla umphini ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Akula nto efuneka eZimbabwe ngaphandle kokhetho olutsha olukhokhelwa inhlanganiso yeSADC lolo oluza kwenza ukuthi kwakhona i-environment esaningisithiwa i-environment eyenzelwa lolu khetho ibe ikhululekile njalo imgceke ukuze abantu bethu bakhethe umkhokheli abamfunayo ngentando yabo bengahlukuluzwanga bengethuselwanga. Lokho kudlulileyo belungasilo khetho, akula khetho lokuthi abantu abakwanise ukukhetha. Abantu kufuze bakwanise ukukhetha ngalokho amazwi abakuRamaphosa alahlekile.
Umnumzana Tshenisani Ntungagwa ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi kuningi okuphambanisekayo kwele Zimbabwe okumele kulungiswe kuqala okwedlula udaba lwezijeziso zenotho.
Ukubona kwami lokhu kungasebenza ngezinye indlela. Ma uRamaphosa ekhuluma ngama-sanctions kutsho ukuthi silelungelo njengamaZimbabweans ukuyocatsha eGoli sidinga ongasiphilisa.
Kodwa umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe womhlaba kugatsha lukahulumende umnumzana Richard Mahomva uthi amazwi kaRamaphosa ayathokozisa ngoba atshengisa ukuba usekela ele Zimbabwe.
Amazwi kaPresident Ramaphosa akhomba izinga losekelo oluphiwa yiSouth Africa kuzwekazi leZimbabwe ekulwiseni ama-sanctions. Njalo ma esenza njalo ukhomba obala ukuthi yena uhulumente ugxile kuzifiso zabantu baseZimbabwe njalo ukuthi uhulumente wakhe kulembono encintisana labo ababeka ama-sanctions okungekho emthethweni.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Salingoni owenhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions.
Siyathaba kakhulu ngokukhuluma okwenziwa uPresident Ramaphosa eUnga ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwe eZimbabwe kumele zikhitshwe ngenxa yokuthi yithi thina izizalwa zeZimbabwe esesisase ama-consequences ezijeziso lezi.
Ukhetho olwenziwe kwele Zimbabwe ngenyanga edlileyo lokhu lutholwa ngabaningi abagoqela inhlanganiso ye-European Union, SADC, African Union lezinye. Ngimele isitu 7 niseHarare ngimlodolozi Ndlovu.
Uthi akaboni okwaphanyaniswa yi-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission BZEC ngoba isebenze ilandela imithetho yelizwe okungabe kungaphathanga kuhle abenhlanganiso yamazwe awe-Europe eye-European Union. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe-EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabe-ZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho. Embikweni wabo abe-EU bathi bathethe lesi sinqumo ngenxa yendlela i-ZEC eyaqhuba ngayo ukhetho ngoncobakazi. Kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana labakwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Richard Mahomva uthi i-ZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebele ndlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo kodwa kuphumanga ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi i-ZEC iyenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu okuthi imali evela phandle akuyenzi ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity and as a result of that it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa i-ZEC imali. Ngakho ke empeleni ukwehla wezimali zabo akuyona indaba yalutho njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasila ndaba lakho nakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe EU.
Siyamangala akufana ukuthi bebevele befake imali kuzekhi ngoba izekhi ayikho ready, ayila ama-institutions okuthi imali le izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo. Njengoba ubufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho, izekhi yehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally, okubangela ukuthi i-EU ikhiphe imali yabade bebancedisa ngayo, ngoba imali injongo yemali bengeyokuthi izekhi incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe, kodwa hayi-ke lokhu akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Dlelancube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe-EU ngalesi sikhathi akusoze kusize eleZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi lezindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo-EU ziyanceda kakhulu ekuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo, ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga, ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa izekhi khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo, ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU, ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe. Kodwa ke lokho kweZimbabwe kutshitha ilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yezekile uCommissioner Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuni ngokwabo imali ngeyabo, singathini thina ngokwabo lokhu? Kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akula lutho ngisho olulodwa ezizahlele ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethe thina abambani sonke, akusiwethu sithina lokho. Uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
Abezekhi bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lwezomvikela e-Azerbaijan lubika ukuthi selube lesivumelwano sokumisa impi lamabutho e-Armenia esigabeni esihlala abantu bohlobo lwesi-Armenia abaningi, i-Nagorno-Karabakh. Indodana yowayengumongameli weGabon umnumzana Ali Bongo Ondimba osanda kugenqulwa labangane bakhe abane sebebotshiwe besethweswa umlandu wokuvukela ilizwe lobugwelegwele. Impumela yophenyo olukhutshwe ngolwesibili iveza ukuthi ukuguquka komumo womkhathi kwengeza amandla ezulu lesikhukhula elitshaye iLibya ngeviki edlule ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini okubangele ukufa kwenkulungwane zabantu.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Austin Sibanda owakhulela emzini wempophoma kobulawayo, kodwa ke okwamanje osehlala esigabeni seMaryland khonapha eMelika, okunhlanganiso yeStraight Outta Mpophoma.
Ibizo lakhona likhuluma ngokwalo ukuthi ngelani. Ngabantu abakhulele eMpophoma sihlangane sonke sathi sibone sinenzeni, singenzani sinceda abantu abekhaya abaseMpophoma.
Libanceda ngani abantu eMpophoma?
Sesile minyaka emibili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha, nentonkazana osengumzukulu ose-New York kuthiwa nguKaren Ngomamsikiwa. Ngengiqale layo siqale ngabazali esilabo ade wabangane babobaba labomama bethu bengu-17 sibanika ama-food hampers, but sisenzani sesi-expanda lapho sesibona iMpophoma inkulu sinceda ogogo sibaningani ama-hampers ukudla, ngoba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get ama-handouts from people. So, understand then, there's this one in upper seven, the woman, it's like okuncanyana senza sithumela ekhaya sibathengela amahampa sibaningi.
Ye, amahampa lawo abelani khonapho?
Yabo kule mpuphu ichukela vele akulanto eziningi, sidinga into esikwazi ukuthi ukudla kwabantu abekhaya, impuphu ichukela isinkwa lamafutha yikho siqale ngakho. Kodwa sigcine sesimuntu no asikukwanise thina sisodwa sibabili, sasisenza okuyi WhatsApp group lokho sokuthi Straight Out of Mpophoma, sahlabezela ebantwini bonke sathi sifuna uncedo, bonke abantu ade bebuye oledola olano olokudla sihlanganisa sibanika nje abazali bethu.
Luqhuba njani uhlelo lolu?
Lukhula kakuhle. Into esesenzileyo kathesi sesifike ukuthi sincede labantwana besikole sila four ama-primary schools asempophoma lapha ilukhanyiso mpumelelo legampu nenkulumane. Qale sibona ukuthi abantwana senzeni, sibanika ama-sanitary pads abantwana abangamankazana ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi badubeke ukuthi bacabanga indaba ukuthi bathengele abantwana ama-sanitary pads abala, badinga ukudla kwabantwana. Futhi nasenzeni sigcine sidinga ama-donations, sathenga ama-sanitary pads. U-Karen uyade spearheader that issue yama-sanitary pads njengomuntu oyinkazana, badistributa ama-sanitary pads ebantwaneni bonke. So kathesi sile-tournament ebuya mhla ka-9 October, esifuna ukuthi sifocus abantwana abangabafana, senze kuyi-tournament, sikhume labo ngendaba zama-drugs ukuthi no they should stay away from drugs.
Kuyinokwenza ukuthi likwenze khonokho?
Well, sibona ukuthi ekhaya indaba yama-drugs into esihlupha sibi. I-crime rate siningi, imisebenzi akula, abantwana into abayenzayo bengaqeda isikole yikunatha lokudakwa, basacabanga into eziningi. Thina sikhule eMpophoma lapha kulabo Nyathi Youth Club, senza ama-different sports, i-swimming ivuliwe konke. So sesibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi zinto. Into asebeyenza yikudakwa kuphela siyezwa. Lama-teacher nje khuluma sibi ukuthi abantwana asebedakwa, uyangena ebhawa lapha uhlala nomntwana omncane. So thina njengabazali sesibona ukuthi sukukithi thina ukuthi senzeni, sibona ukuthi abantu abakhuleka kahle khume lapho. So sibona ukuthi ibhora sibili yinto ehlanganisa abantu. So singenza kuyi-tournament sila bantwana bonke besikole lapha, sikhume labo, sizabe sile be-drug enforcement, amapolisa ayakhuluma labo, ingxenye kunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama-drugs.
Nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise, kumele adinge bani?
Well, sile WhatsApp group ekhona, kuthiwa yi-Straight Out of Mpophoma, sile Facebook page, zinganika ilink yakhona. And also sila bantu abakhona abasekhaya, silo silingwe ngomama Sunda, inamba zakhe ndazo, wakwansi abamba nge u-077-281-2348. Sile Highlanders Warfare Manager uVusi Gama Dlodlo yasincedisa. Usekhaya inamba zakhe is 077-275-5827. Kube lo Lindiwe Ndlovu la usekhaya inamba zakhe ngu 077-631-0615. Ulindiwe Loli bafome i-Burial Society. So ngoba ngenye indubeko esibone ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha, avala ama-funeral police land. So sesiqale le-Burial Society zwele ukuthi sincedise abantu abasekhaya. Imali yakhona inlutshwana sibile ekhithwayo, but kuyanceda sibile eMpophoma lapha okuyi-Burial Society lokhwa. So inamba zabo yizo lezo, ngabantu befuna ukuba kwazi ngokuthi senzani, bayakwanisa babathinte inambeni zonezo enginikezo.
Lo-ke Mnumzana Austin Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala khona lapha eMelika. Limuze exoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 esesigabeni seMaryland khonapha eMelika.
Kuqhamuke ingxabangxoza izolo kusihlwa ekhansilini yeVictoria Falls, lapho izakhamizi labanye abasekeli bebandla le-TCC abatshengisele khona bekhonona ngokubekwa kukameya abathi ukhethwe yinkokheli yaleli bandla, ikanti bona befuna oyinzalo yalapho. I-TCC ithole izihlalo zekhansili ezilitshumi lanye 11 phakathi kwezilitshumi lane 14 zaleli dolobho. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Ukuvukela lo uze ngemva kombiko kasodolobho uMnumzana Ronnie Dube obethulele lenkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lumbiko ngokupheleleyo, umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA uMnumzana Trimon Dolo omgame ngelokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakoBulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho ukuze azokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baxoxa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba, uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So begantu uneya abe umuntu oyinzalo yalapha, asidingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba akabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, bazaqhasha abantu. Esifect ukuthi engabe ngumforeign uzaxosha abantwana abalocalism ye ikhansili, asifuni kokuyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Ndimufuna meya unoziva vanhu, chizwarwa chayo muno unokhethwa navanhu kuti ati mangwana kana tavo neproblem panaiye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti patakakuviga atoveri izvozvo takakuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVifa Khora umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ucine wenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyo esiyizwileyo elithi nalifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani nabo.
Loba kunjalo uMoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayitsho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini, benze what we can call negotiate for a compromise.
Umnumzana Ebethe Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yasho ukuthi khona ilizwe lakhiwa ngabanikazi, kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabusa njani, lizala kanjani ilizwe lawo khona vele siyabuza. Kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngekhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza kulawa.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo.
Mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama-candidates abe imposed khona. So labo yikho behlele bezilungiselela. So bezahlala phansi ne-management, I'll also consult the Ministry of Local Government ukuthi sinike i-directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana labebandla le-TCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise emandleni okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kwezemidlalo, ikomishini ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni eye-Normalization Committee isilobele iqembu lenguqu ele-Highlanders. Icela umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuze ake aphathe iqembu lesizwe elama Warriors. Kodwa okwesikhatshana. Kodwa ke njengoba isikhathi sethu sesingasavumeli ukuba nasiqhubekele phambili, sizalinika lolu daba sasa ekuseni 4:56. Silunikwa nguJoseph Njanje.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum sikhangela labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sicoxa ngokubhekane labahlala kwele South Africa.
Singakalugqibi uhlelo lethu lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umuma wamanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni.
amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi amazwi afakela eZimbabwe izijeziso zomnotho okumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umceceshi walo uBaltimore Brito ukuthi ake ayeqeqetsha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalelisayo nguPastor Jeremiah
Lotabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.